Vashara nevatorere naupa mudzinda webato rava pamorgan changrai house muharare vachamisa vati vachapinda musarudzo dzemuswe wemuvhuro kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo isina kugadzirisa nhuna dzavo vachamisa nemubatanidzwa womdc alliance vari kuda kuti vapiwe gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota pamwe nekuti chimiro chebepa richashandiswa pakuvhota chichinjwe
shoko kunyika ndeyekuti takahwinha kare ngatichingonopedzisa basa rakatangwa nababa vatsvangirai basa rakatangwa neruzhinji rwezimbabwe rwendo rwerusununguko rwendo rweshanduko rwendo rwemikana rwendo rwebudiriro ndozvataakuda kuti tigadziriswe tiende kune ramangwana rakajeka tiende kune ramangwana rinofadza kumunhu wese saka shoko rangu kunyika nderekuti wese wese uri kwauri ikoko ungava baba ungava amai ungava sekuru gogo kana mbuya kana kuti uri mukomana wechidiki kana musikana wechidiki buda neuwandu kurudzira umwari padivi pako tiende kunovhota tipedze dambudziko riri munyika
vachamisa vatiwo kunyange hazvo waro hwesarudzo husina kugadziriswa zvakanaka pamberi pesarudzo idzi vane chivimbo chokuti vachakunda musarudzo idzi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vasidney masamvu vati vachamisa pamwe nemdc alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita zeki kugadzirisa nhuna dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji avo vavanoti vari kuona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo
ndoona kuti mdc alliance yanga iri parumananzombe zvikuru sei chitarisa chido zvido zvevanhu munyika zveruzhinji zvavanga vakatarisira kualliance nekuti uyezve nenyaya yemareforms kuti aitwe kuti sarudzo ive ine kodzero saka ndoona kuti uchizvitarisa zvinhu zviri izvozvo vakudza zvido zvevanhu kunyanya tarisiro yevanhu kunyanya kupinda mareforms aifanira kunge akaitwa kuti sarudzo ive ine inoremekedzeka uyezve inobuditsa zvinhu zvido zvevanhu saka ndotarisa kuti zvaitwa neutungamiriro wemdc vakurudzira zvido zvevanhu kunyanya
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vasidney masamvu vati vashamisa pamwe nemdc alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita zeki kugadzirisa nhuna dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji avo vanoti vanoona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo kuita kuti vasanhonge zvose nemuromo sezvo upfumi hwenyika hwava kuita kunge juzi ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa zvichakadai vaibva vamutungamiri weghana vajohn dramani mahama avo vari kutungamira chikwata checommonwealth chiri kuongorora sarudzo vati zeki inofanira kutambirawo zvichemo zvemapato ose ari kukwikwidza yoedza kuzvigadzirisa sarudzo idzi dzisati dzaitwa kuitira kuti zvichabuda musarudzo zvitambirike vamahama vaudza vatori venhau kuti commonwealth ichatarisawo mafambisirwo achaitwa sarudzo dzemusi wemuvhuro kuti ione kuti zimbabwe yedzoserwa here mucommonwealth kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi